cheekwata iti tine vatambi vatsva vaviri Kelly Lunga uyo anotambira Rodgersen kugermany naadrao muswe anotambira Leicester City kuengland asi hachina McCulley Bony uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake cheleyton orient Bony uyo akaberekwawerwa kuengland haana kudaidzwa chinzi haana kutumira mapepa ake ekugadzirwa pasipoti yemuzimbabwe mushure mekunge Lunga namuswe vakaita izvi pachiri nenguva maneja wemaorient vawellington pandare vanoti Lunga namuswe vachatambidzwa mapasipoti avo musi wavanosvika muzimbabwe vachiwedzera ivo kuti Gony harina kuvharwa kuna Bony kana akatevera zvinodiwa asi chikwata ichi hachina shanduko huru pane chinozivikanwa neveruzhinji mushure mekunge knowledge musona kama billiard george tugova tirokadewere marvelous natamba tendaidarikwa dani piri alex mdimu naivans rusike vanzi vanofanira kuuya mukamba vamupandare vanotaura nezvevamwe vatambi vari kupinda mukamba
the squad is as follows the goalkeeper george tugova polokwane edmond banda Whitfield, Petros Mari, FC Platinum, and the defenders, Nyasha Muneshi, Orlando Pirates, Jimmy Singai, Power Dynamo, Alex Udimu, Drew, Tine Jadere, Chief, Ronald Vizai, Bloemfontein, Divine Luna, Golden Arrows, Tendai Darikwa, Nottingham Forest, God knows Murira, FC Platinum. And the midfielder, Butele Benue, Amazulu. Madlas Nakamba, Club Bush. Danny Piri, Golden Arrows. Richard Gachiro, Herentals. Ovid Karuru, Amazulu. Tapato Butini, Azam. Kama Biliad, Chief. Knowledge Mskona. Okay, I'm used to Anderlecht. Then Kudapati Mahati, Orlando Pirates. Talent Sawapiwa, Amazulu. Kelvin Luma, SV, Holding Hotel. Leroy Mapunga, Yasha SV. And the strikers are as follows. Tino Kadewere, Leazi. Nof Mtizwa, Golden Arrows. Abasamichi, Ara SV. Ivan Krusike, Super Sport. Admiral Muswe, Leicester. And these are the...
Vamwe vatambi vadanwa vanosanganisira Edmond Banda, Ronald Pumbizai, Kuda Mahati, Nox Mtizwa, Talent Chawapiwa, Ovid Karuru, Natine Jadebe. Vamwewo vanotambira zvikwata zvemuno, Petros Marina Godnos Murwira, VFC Platinum, Richard Jochiro, Werentals, Naliroi Mavunga, Weyada, vapuwawo mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vamupandare vanoti vane chivimbo chekuti vakomana ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti chivakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti tiende kuEgypt. Mukatarisa kuvakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia. Kunze kwevashoma vakafanana naAdmiral Muswe naKelly Lunga, vamwe vese ava takabva navo patakatanga nyaya iyi, saka tiri kutarisa kuti vachingopedzisa nyaya yavo.
Munyori wemutambo wenhabvu vakawanda tasi renyika vari kugutsikanawo nechikwata ichi vachitiwo vatambi ava vanobudirira nekuti vatamba vese kwenguva refu.
Chikwata ichi tinoti ni chikwata chakasimba. Ukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino mumaqualifiers nese ndo timu iri pamusoro. Ndo chikwata chakasvika ipapa kunze kwe just two new faces, Kelvin Luna na Butele Zenue ndo vangoederwa pachikwata ichi. Saka tinotarisira kuti kutamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda Congo Brazzaville musi wa24 March.
Chidzambwa pachake anoti pari kuda kubatana kuti maOrioles abudirire kuenda kumafinary eAFCON kechina.
Isu zvedu hatirambi kuti mhoko
Pane player ndono pakati pakati voita sai. That is very welcome. Mo player amukwita ima amukoma kana kutadza kubatira kuti tino kutambira.
Maorias ari kungoda point imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vaende kumafinal AFCON ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi. Chidzambwa ndiye murairidzi wekutanga kuendesa chikwata chemaorias AFCON muna 2004. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.